Uku kakavadzana kwakaitika pakati pevamwe vashandi vehurumende vari kushanda vari pasi pepaclinic namuzvare kupe nechikwata chavo chaive chashanyira nzvimbo ine musi wemugovera. Pasi pepaclinic ndipo parugara vanhu vakabva kunzvimbo shanu dzakawirwa nedambudziko remafashamu musi pepaward kucholocho uye muzvare kupe nedzimwe nhengo dzeparamende dzinosanganisira Dr. Ruth Labode, amai Nomvula Muguni naamai Dorothy Ndlovu vaive vaenda kunopa chikafu nerumwe rubatsiro kuvanhu ava. Pavakasvika nezvinhu izvi, izvo zvinosanganisira makirogiramu 400 eupfu, mafuta ekubikisa, pamwe nemagumbeze 150, Studio 7 yakaona muzvare kupe nechikwata chavo vachinetsana nevamwe vashandi vehurumende avo vakavaudza kuti vaisakwanisa kusiya zvinhu izvi sezvo vaive vasina kusvika nekuhofisi yadistrict administrator sezvinofanirwa kuitwa. Kunyange hazvo vakazokwanisa kusiya zvinhu izvi, muzvare kupe vakati havana kufara nekuti vaive vambobvunzurudzwa izvo vakati zvinhu zvavaisatarisira kuti zvingaitwa kuvanhu vari kuda kupa rubatsiro.
Nechina minister velocal government vakapa ministerial statement vechitaura nedambudziko repanapa, vakakumbira kuti mazimbabwenzi anokwanisa ngauye kuzobetsera. Saka isusu tauya kuno kuti rivame mazimbabwenzi atauye kuno kuzobetsera, asi patasvika panapa tawana tangudziendai kuofisi ya DA, endai whatever kuofisi ya minister of state, endai kumapurisa and so on and so forth. Hatingaite zvinhu zvakadaro. Kana uchiya kuzopa vanhu chikafu, hakufaniri kuitwa mutemo yakadaro. Vanhu vanouya ngavauye vosiya chikafu chavo. Vanhu vasapinze politics pane nyaya dzisingafaniri kunge dzichiitwa politics.
Pakamba yespepa flood victims camp pane vanhu 300 vakatizira panzvimbo iyi mushure memafashamu akaitika munzvimbo iyi pakati pemwedzi wapera. Vanhu vakabatsirwa nekupiwa matende nesangano reRed Cross iro riri kubatsirawo nekuvapa chikafu. Mamwe matende akabvawo kusangano reUNICEF. Muzvare kupe nevamwe vavo vakakwanisawo kushanyira misha yakadhiriswa nemvura kumpanyana pasi paChief Matupula iyo inove imwe yenzvimbo dzakawirwa nedambudziko remafashamu. Muzvare kupe nechikwata chavo pamwe nevamwe vatapi venhau vakaenda kunzvimbo iyi netsoka sezvo kusingasvikike nemotikari nekuda kwemvura nemadhaka uye vakafamba makiromita 6 kuenda nekudzoka. Muzvare kupe vakati vakarwadziwa nezvavakaona vakatiwo vachataura nezvenyaya iyi mudare reparamende.
Taenda iko kuya kuya kwavanga vachigara kumamisha kwavo, hakuchafambiki. Tanetseka izvozvi tafamba netsoka tichifamba mumadhaka tichifamba mumvura. Saka hazvoda kuti nditi inini semamembers of parliament tichazoramba tichikurudzira hurumende kuti ngaitore matanho kuti ione kuti vanhu ivava vawirwa nenjodzi iyoyi vapuwa zvimwe nzvimbo dzokugara nekutoti vapuwa rubetsero kuitira kuti upenyu hwavo hutange futi patswa.
Dr. Labode, avo vanovesa chigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano, vakati vachakwidzawo kuparamende nyaya yekuti bazi rezveutano rigadzirire kurwisana nezvirwere zvakadai semalaria pamwe nemanyoka izvo vakati zvinogona kuwanikwa munzvimbo dzakawirwa nedambudziko remafashamu. Sedzimwe nzvimbo dziri kwakaderera, nzvimbo yecholocho inogara yakatarisana nedambudziko remafashamu uye nzvimbo iyi yakawirwa nedambudziko iri zvekare muna 2014. Ndakamirira Studio 7 pasi pepaclinic kucholocho, ndini Taurai Shava.